Mamaiti Warriors anofarira kukunda 1-0 chete kuti vakwanise kubudirira kuenda kumamiko ema All Africa Games ayo achaitirwa Congo Brazzaville muna Gunyana, mushure mekunwisa chibodzwa chakakosha kunze kwemusha apo vakarohwa 2-1 apo zvikwata zviviri izvi zvakasangana muAccra National Sports Stadium kuGhana. Kukunda nezvibodzwa zvakawanda kudarika 1-0 kuri kudiwa, asi chibodzwa chavakanisa kuAccra chinoverengwa sezviviri, zvikwata izvi zvikapedza zviri mangange 2-2 pazvibodzwa zveaggregate ndokunge kana Zimbabwe yakunda 1-0 muRufaro Stadium. Izvi zvinosiya Zimbabwe iri iyo yave kuenda kumakundano ezvemitambo akakosha aya ayo anoitwa kamwe chete kwapera makore mana. Muongorori wezvemutambo wenhabvu Vationderai Matimura vanoti mamiriro akaita mutambo uyu pari zvino ari kuratidza kuti maMighty Warriors ndiwo ari kukunda.
Uku yakadyiwa 2-1 ka, saka kuno kuinodzora inowina painenge yapa home.
Zvakamira zvakadai, mutevedzeri wegurukota rezvemitambo Tsika nemagariro Muzvare Tabet Kanengoni Malenga vakumbira vePremier Soccer League kuti vambomisa mutambo uriko musi mumwe chetewo weDynamos Mifflin Lady kugwanzura stadium, vachitivo mutambo uyu unokanganisa vatsigiri venhabvu kuti vauye kuzotsigira maMighty Warriors. VePremier Soccer League vari kusangana manheru anhasi nevanotungamira zvikwata zviri izvi kuti vaone kuti chikumbiro ichi chinofambiswa sei. Asi neZimbabwe Football Association vaonawo zvakakosha kuti munhandare muve nechaunga zvekuti vadzikisa mari yepagedhe kusvika padhora rimwe chete iro vakawanda vanokwanisa kubhadhara kuti vauye kuzokudzirira chikwata chenyika ichi. Muteveri wemaMighty Warriors vaAndrew Rhodes vanoti vari kufara zvikuru nezvaitwa nezvipa izvi nekuti munhu wese anokwanisa kubhadhara dhora rimwe chete.
Dhora pa price dhora ritori right ndo rino afforda munhu wese.
Veruzhinji vatataura navo vari kuti vachange varimo munhandare yeRufaro Stadium kuzokudzirira maMighty Warriors kuti akwanise kudambura Ghana pamwe nekuenda kumaAll Africa Games. VaMatimura vanoti dhora imari shoma shoma zvekuti vanenge varimo muRufaro imomo vachiedzera kuti go Mighty Warriors go. Asi maMighty Warriors anofanirwa kuyambirwa kuti vasagerere maBlack Queens nekuti gore rapera chikwata cheZimbabwe ichi chakatadza kurova maChipolopolo Queens ekuZambia ndokuita mangange munhandare iyi, izvo zvakakonzera kuti vatadze kuenda kumaAfrica Women's Championships. Zvakamira zvakadai, mimwe mitambo yePremier Soccer League mune dzimwe nzvimbo mutiri muHarare iri kuenderera mberi sezvakatarwa nevePSL. Chikwata chiri pamusorosoro cheTriangle chine mutoro mukuru apo chiri kusangana neCape United iyo iri kubvira moto zvakaipa gore rino. Kelvin Kaindu avaka chikwata chakasimba zvikuru chemaSugar Boys cheTriangle zvekuti ari kutarisira kurova makepekepe nekuramba vari pamusoro pemakundano aya. Mukombe wePremier Soccer League wakapedzisira kare kubva muHarare nemuBulawayo, asi matambiro eTriangle ari kuratidza kuti zvinhu zvingangosanduka gore rino. Triangle iri pamusoro nezvibodzwa sezvo yakaenzana mapoints 10 neDynamos iyo ine mukombe uyu. Vatsigiri vemaSugar Boys vanoti vari kuzadza nhandare yeGibo vachikudzirira chikwata chavo sezvavaita apo vakatora mukombe weOne Wallet Cup gore rapera varova Dynamos iyo ine mukurumbira. Asi vanotevera Cape United vanoti kufara kweTriangle kungangosvika kumagumo sondo rino ndokunge kana vatambi vavo vabhadharwa mari dzavo dzavari kuchema kuti vatambe neshungu. Mutsigiri wechikwata ichi vatinache mutetwa vanoti vatambi ngavabhadharwe.
Vari kuita problem nekuti maplayers haasi kubhadharwa zvichizokonzera kuti timu izorohwa.
Mutambo wezepc Kariba neTongo Sawmills uri kuenderera mberi muHarare nemugovera mugwanzura stadium sezvo usiri kukanganisa mutambo wemamite warriors mwimwe mitambo iriko yakamira seizi mugovera haumai ne Harare City Luvebe Stadium FC Platinum Michigan in Mandava Stadium nesondo Islanders nechapungu kubaba field wange ni Buffaloes kukoreari mutambo pakati pehwawa prisons necholocho pirates idzo dzakapinda mupremier soccer league gore rino ndiyo ichavhara mitambo yepremier soccer league zvikwata izvi zvinofanira kutanga kukunda nekubva pazviri pari zvino kana zvichida kurarama mumakundano aya egore rino ndakamirira studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.